Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera zvita 8/2018 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hurumende yava munangagwa yanga yagona chose kuti iremekedze mushakabvu Professor Phineas Makurane vanga vari mutungamiri weNust University kuvaita gamba renyika ichicherechedza basa ravakaita kune zvefundo esamuzvina fundo anga achishanda zvakanyanyisisa kusimudzira dzidzo yemuZimbabwe zvinhu zvakanaka
Vaimbova mukuru weNational University of Science and Technology, Professor Phineas Makurane, vanoradzikwa kugwanda nyanzvi dzezvematongero enyika dzichipawo muonero wadzo pakuremekedzwa kwavaitwa nehurumende.
Ichokwadi kuti dato revashandi reCTU riri kutarisira kana kuti riri kugadzira kuti ripinde pamukwakwa.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roroga kuratidzira munyika yose. Mutambi weFC Platinum Rodolphe Chinyengetere anotora mukombe weSoccer Star of the Year Award. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzedzidzo uye vari vaimbove mukuru wechikoro cheNational University of Science and Technology, NUST, Professor Phineas Makurane, varadzikwa zvine mutsindo kumusha kwavo munzvimbo yeGungwe kuGwanda mudunhu reMatabeleland South. VaMakurane avo vasina kuvigirwa kumuzinda weNational Heroes Acre muHarare vanopinda munhoroondo yemagamba semukuru wezvikoro zvepamusoro-soro wekutanga anopiwa ruremekedzo rwegamba renyika pasina kuiswa zvematongerwo enyika mukati. More Blessing Mujoma anotipa nyaya inotevera.
VaMakurane varadzikwa mubhuku ravakaberekerwa paurongwa hwanga huchibatsirwa nemauto. Kunyange hazo hurumende yakange yavapa ruremekedzo rwegamba renyika kuitira kuti vavigwe kuNational Heroes Acre muHarare muurongwa hunenge huchitungamirirwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mutumbi wavaMakurane waradzikwa. VaMnangagwa nevatevedzeri vavo vaConstantine Chiwenga navaKembo Muhadi vasipo. VaMakurane avo vakashayikira kuMater Dei Hospital nemugovera wapfuura vanonzi vakati vaida kuvigirwa kumusha kwavo, uye pakuchemwa kwavo vanonzi vakatiwo havadi kuti vanhu vauye vakapfeka mbasha dzemapato ezvematongerwo enyika. Vachitaura vakamirira vaMnangagwa, munyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vaSimon Kayamoyo, vatenda mhuri yekwaMakurane pamwe nevanhu vemunzvimbo yeGungwe nekuve nemunhu akaita zvinodadisa munyika. VaMoyo vati Profesa Makurane munhu akashanda zvakasimba zvikuru mukusimudzira dzidzo munyika, uye vakurudzira vana muzvinafundo kuti vazadzise mabasa anga achiitwa navaMakurane. VaMakurane vapinda munhoroondo renyika kuve mukuru wechikoro chepamusoro-soro wekutanga kuitwa gamba renyika pasina kuitwa zvematongerwo enyika. Kupiwa chiremerera chegamba kwakaitwa vaMakurane kwakakatyamadza vanhu vakawanda munyika. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDeva Mavinga vanoti kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari panguva yakaoma vanhu vakawanda vari kufara nedanho rakatorwa navamunangagwa rekutambira vamakurane segamba renyika.
Hurumende yavamunangagwa yanga yagona chose kuti iremekedze mushakabvu Professor Phineas Makurane vanga vari mutungamiri weNust University kuvaita gamba renyika ichicherechedza basa ravakaita kune zvefundo yesamuzvina fundo anga achishanda zvakanyanyisisa kusimudzira dzidzo yemuZimbabwe. Zvinhu zvakanaka asi uwo tinoda kuti tigamuchire nekuremekedza zvido zvemushakabvu zvataurwa nemhuri yavo kuti vanofanira kuti vachengetedzwe kunzvimbo yekumusha kwavo kwete nzvimbo yeHeroes Acre iri kuHarare. Zvinotendwa izvozvo.
Vamavhinga vatiwo vaimbove mukuru weUniversity of Zimbabwe mushakabvu Walter Kamba pamwe navaGordon Chavunduka vaikodzerawo kuitwa magamba enyika pachitariswa mabasa avakaita.
Tinoonawo zvekuti kune vamwe vana muzvinafundo vakatungamira pane zvefundo munyika yeZimbabwe vanosanganisira munhu mutema wekutanga kutungamira University yeZimbabwe Professor Walter Kamba Professor Gordon Chavunduka vakaita zvikuru zvekuti pavakashaya vaidei vakaitwawo magamba.
Mutori wenhau ane mukurumbira tapfuma nei Machakaire vanoti dai vamugabe vachiri panyanga havaiona vamakurane vachiitwa gamba renyika.
Ndinoona ruzhinji ruchitarisira kuona amwe magamba achipuwa remekedzo iyi wasiri avo vakanga vari kuhondo chete. Vamakurane munhu airemekedza vanhu vese zvikuru zvekuti ini semutori wenhau pandakaenda kumahofisi avo rimwe gore nevamwe vashanu tatumwa kunokohomedza kuti zvidzidzo zvekutora nhau zvitangiswe paNust takabatwa zvakanaka chose.
Vamachakaire vanoti ruremekedzo rwegamba renyika runofanira kupiwa munhu wese anokodzera pasina kuiswa zvematongerwo enyika mukati.
Tirikuona kuti remekodzo yapuwa muzvinafundo wamakurane rekuwa gamba renyika nehurumende inotungamirwa nawa Emmerson Mnangagwa nechinhu chinoratidza kusiyana kwakaita hurumende itsvai neyavamugabe. Handioni kuti wamugabe waizozvitambira kunyange pakange paiswa chikumbiro nevanhu vaiti wamakurane wapuwe remekedzo yakadai. Kune vaifungidzirwa kuti wangapiwe remekedzo iyi kufanana nababa Jairus Jiri kana iwo wandabaningi story chaiwo wakatanga nenyaya dzehondo. Asi wamugabe tinonzwa kuti wanonzi ndi chandagwinyira zvekuti kana wati hazviite nyaya yatopera. Vamunangagwa vanenge vari kuzama kurerutsa mwoyo nekuteerera zvinobva kuwanhu. Chero hazvo kune vamwe vanofunga kuti hapana siyano neutongo hwavamugabe. Vamakurane vakashanda zvikuru kukurudzira dzidzo munyika. Dzidzo chinhu chinokosha kunyangwe mabasa ari kunetsa zvichisanganisa nekune vari kubva muzvikoro zvikuru sena.
Vamakurane avo vakaberekwa muna 1939 munzvimbo yeGungwe kwakare kuGwanda vasiya mudzimai amai Lydia Makurane pamwe nevanakomana vatatu nemwanasikana mumwe chete. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoti riri kuronga nemadzisawira aro kuratidzira kunotyisa munyika yose senzira yokuratidza hurumende zvinyunyuto zvaro. ZCTU inoti vanhu vacharamwa mabasa senzira yekuudza hurumende kuti igadzirise zvichemo zvevashandi pamwe nezviri kuomera veruzhinji munyika. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vaudza Studio 7 kuti urongwa uhu hwave pedyo uye ZCTU ichataura mazuva achaitwa urongwa hwayo kana vachinge vapedza hurukuro dzavari kuita nevamwe masangano ane zvichemo zvakafanana nezvavo.
Ichokwati kuti bato revashandi veZCTU riri kutarisira kana kuti riri kugadzira kuti vipinde pamugwagwa. Vakawanda vanoziziva kuti muna October takaronga kupinda pamugwagwa zvakaita kuti members etu asungwe. Hatina kupedzisa zvataitarisira kuita. Taifanira kuva tichipa ministry yamtuli ncube petition kuti hatisi kuwirirana nezvavari kuita tiduku kununguna nenyaya yemtengo yezvinhu iri kuendera pamberi ichikwira kushayika kwezvinhu kumashops kuoma kweupenyu taita kuratidzira sevashandi hatina kubudirira kuita zvataitarisira kuita saka iprogram iyoyo haina kumira ipapo nokusungwa kwakaitwa leadership yezvecitu nemamembers.
Munoda kuita strike iyi rini?
Hatisati tabuda nedate rokuti tiri kupinda rini pamugwagwa asi pane urongwa hwakadaro uri kuitwa nezvecitu.
Iko zvino zvamuri kutaura hakusi kudemonstrata, munoda kuita strike chaiyo chaiyo.
Kwatiri inyaya imwe chete yokuti kana vashandi vachipinda pamugwagwa vanenge vatobva kumabasa kwavo. Saka tiri kukurukura nevanasahwira vedu vatati wandei munyika. Tikutarisira kuti patinenge tati tiri kuenda pamugwagwa, hapana munhu anenge achiti inini ndiri kuenda kumusika kwangu. Saka tinenge tichiedza kuti tovhara business. Saka kwatiri chinhu chimwe chete.
Zvinoreva here kuti hamuchakwanisa kutaurirana nehurumende kuti vanhu vasamira kuenda kumabasa?
Hatisi kuona mameetings achidaidzirwa even patinenge tati we are ready kuti tiende kuTNF. Tiona kuti vamwe vedu havana seriousness kana kuti havasi kuratidza kuti vane chido chokuti vangataura nesu tigadzirise zvinonetsa.
Avo vange vari munyori mukuru wezvectu vaJafet Moyo vachitaura vari parunhare kuHarare.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuFrance akanda zvombo zvehuchi hunokachikidza kuvanhu vanga vachiratidzira vakapfeka mavhesi eyellow munzvimbo yoChamp-Élysées. Varatidziri ava vari kuti havasi kufara nokukwira kwemitengo yezvinhu zvinokosha mukurarama kwavo. Muteveri wegurukota rinoona nezvemukati meFrance vaLaurent Nunez vati vanhu vanga vachisvika zviuru zvisere vapinda mumigwagwa vachiratidzira uye mazana nemazana evanhu vasungwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachadoma mukuru wemauto General Mark Milley kuti vatore basa remukuru wemauto emumvura General Joseph Dunford sachipangamazano chavo chikuru munyaya dzechiuto. vamili avo vakatungamira mauto emu America ku Iraq ni Afghanistan vanofanirwa kutambirwa nedare re Senate kuti vashande sasachigaro we Joint Chiefs of Staff. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nezvavanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Joyce Mujuru, avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wezano PF vasati vabviswa pachigaro kazowanikwawo vachiumba bato ravo nemubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition. Mai Mujuru, tichiona kuti pari zvino sarudzo dzakapera, makuitei?
Sarudzo dzakapera, ini ndagara ndiri murimi. Saka iye zvino ndiri kumunda, ndiri kurima. Ndagara ndiri wemumwe wezvizvarwa zveZimbabwe. Ndiriko kumunda ikoko ndinenge ndichingotarisirawo kuti zvinhu ngazvinakire varimi, nokuti kurima ndiwo musimboti weupfumi hwenyika. Saka kana tiri kusimbaradza kuti kurima ndiwo musimboti, tinenge tichitarisira kuti mabasa anobatwa ane chekuita nezvinobva muminda, aya amungati maindustry, iwayo anokudziridzwa nevarimi, ngazvionekwe kuti maindustry iwayo aramba achienderera mberi sezvatiri kunzwa kuti National Foods inove ndiyo yanga ichigadzira zvekudya zvakawanda wanda zvinoburikidza nekubva kuvarimi yaakunovharwa. Ndo zvinotirwadza izvozvo. Inovharwa sei? Nokuti isu sevarimi tinenge tichitarisira kuti zvatinorima zvinofanira kupfuurira kuenda kunopa mabasa vana vedu vari kumaindastry iwayo.
Munorima zvirimwa zvipi?
Inini ndinorima zvirimwa zvinoti chibage, ndinorima zvirimwa zvinoti fodya, ndinorima mombe, ndinorima huku kunyanya.
Tombotarisa kuti Zimbabwe nepasi rose vari kurangarira mazuva ekucherechedza kubatwa kwekodzero dzemadzimai, iye yavari kuti 16 days of activism against gender based violence. Munoona zvakakosha sei?
Kodzero dzemadzimai dzinofanira kuvepo mune zvakanyanyisa kukwana. Dai taiziva kuti mudzimai ndiye akabata nyika, hapana chinoitwa nababa chisina mai mukati. Mai ndivo vanoswera vari pamba vachiona mabatirwo emhuri, mafambisirwo ezvinhu. Baba vanoswera kwavanoswera, votouya vachingopiwa senyaya kuti zvaswera zvichiitika pano ndezvizvi. Saka isu samadzimai tinofanira kunge tichiziva kuti ruremekedzo rwedu runodarikidza kuremekedzwa kwatingaitwa nyangwe nana baba, nyangwe nevana, nyangwe nei. Nokuti kuti inzi nyika mudzimai, zvinofanirwa kubatwa munyika imomo. Isu samadzimai tingadai tiri tisu tiri kutoenderera mberi tichitoshoropodza zvinenge zvichiitwa nana baba nevana, pakunge vachisukurudza nekubvisa uremu hwemagariro edu semadzimai. Saka mazuva 16 aya, tamba adire yari 16, tadiri kungoita 365 days ineye. Zvakangofanana nekuti munhu unoti ndichaswera ndichiponda, ndichaswera ndichiba, ndichaswera ndichiita chipfambi, kasikana wamusi weSunday ndopfeka yunifomu ndonoita zvese zvingadiwe muchechi imomo. Unoda zvine chekuita nezviri kuitwa ipapo, zvobva zvaitwa ndoo magariro nemararamiro emunhu akanaka, kwete kuti ndoda kungozviita nokuti kwanzi kune mazuva 16 ekurangarira kuti madzimai ngaapiwe kodzero dzavo, madzimai ngaadii. Idzo kodzero dzacho tisiri kugona kuzonyatsodziti dzitifite, dzinyatsopindirana nezvatinofanirwa kunge tichiita, nokuti ndisi takabata nyika.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Amai Joyce Mujuru, ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tochienda kuchirongwa che upenyu hwedu, our lives, icho chatinopiwa na Jonga Kandemiri.
Gamchira ene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi taita rombo rakanaka rekubata amai Hillary Yuba vanove National Child Labor Coordinator uyo vari Women Empowerment Officer musangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe mushure mekunge vaita road show yekukurudzira kuti vana vange vachienda kuzvikoro vasiyane nekushanda mumabasa kudunhu rechipinge. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu amai Yuba.
Tinotenda Jonga.
Tanzwa kuti manga muine hurongwa hwekukurudzira kuti vanhu vasiyane netsika yekushandiswa kwevana vadiki inganzi muchirungu child labor mudunhu rechipinge. Mungatudza kuti hurongwa hwenyu hwafamba sei?
Hurongwa hwedu hwafamba zvakanaka chaizvo. Tanga tine road show yatanga tichiratidzira muward 8 yeChipinge Rural District Council. Saka tanga tine security ZRP. Tanga tina councillor weward, tanga tine vanhu veKuministry of Youth, tanga tine maticha vana vechikoro necommunity yese mati companies navo wauyawo nepatanga tiratidzira ipapo. Taona kuti chirongwa chedu chabudirira zvakanaka, mitezi yedu yaenda nekuti tanga tine mifundo yatanga tichipa vanhu, vanhu vakakwanisa kupindura mifundo yedu and moto yagonekwa nevanhu vese kuti tirikuti isusu seProgressive Teachers Union of Zimbabwe vana ngavaende kuchikoro, vabereki vaende kunoshanda.
Sei makasarudza dunhu rechipinge?
Kusarudza kwatakaita dunhu rechipinge taiita follow up yenyaya ye-earning land yanga ichiitika kunyanya kuno kuchipinge kumati companies. Saka taida kuona kuti vana zvavakarega kuenda kuEnend Lane asi kuchikoro havako vari pati vari kuita nezvei. Saka patakaita baseline survey yedu muna 2014 takaona zvichiprova kuti zvechokwadi vana vachirimo mumusha kuenda kuchikoro nezvikonzero zvakasiyana siyana. Ndo zvakazoita kuti titaurewo nevanhu vatinoshanda navo veEducation International tikasheya wakaona kuti zvakakodzera kuti vange vachitibatsirawo kuti tiite basa irori rekuredza kuti vana vakabuda muprogiramu yeEnend Lane vasarasikirwe nechance yavo yekuve vana, vange vachikwanisa kudzokera muchikoro and enjoy their rights as children.
Saka muri kuona zviri kutambirwa sei nevabereki pamwe naivo vana vamuri kukurudzira kuti vange vachidzoka kuzvikoro ava imo mudunhu iri amai Yuba?
Vabereki vari kuzvitambira asi tine matambudziko mamwe atiri kuonawo. Nowa ndiwo tichiri kuramba tichiedza kushanda kuti tione kuti taraise awareness yevabereki ivava vasvike pakunzwisisa chikonzero sei vana vachifanirwa kunge vari kuchikoro kwete kuenda navo kunoshanda. Kuvanawo kune dambudziko reko rekuti area inoi iri kudhuze nebhodha reMozambique. Saka vana vari kuona zvichivaitira kunge zvine kunakidza kwazvinotovaita kuti akangosiya chikoro okrosa achitoenda muMozambique akanoshanda shanda otodzoka abata zifoni rake rakakura zitableti rake. Ndo zvinhu zviri kutoita kuti mwoyo yavo itonzwe kuti dai ndatoenda kunoshanda izvozvo. Kuti vachaona kuti foni yausi upenyu, chibhasikoro chandadzoka nacho handiwo upenyu, izvozvo izvo. Vanawo ndo dambudziko ravachiri kuita iroro. Saka kuwana tichine dambudziko iroro rekuti vana tivakonvince kuti quick money haina future.
Ende api mabasa avanenge vachinyanyoshanda imo mumatunhu amuri kufamba?
Mabasa atiri kuona achiri kusarira mabasa ekuti vabereki vari kugona tingati kusekonda vana vavo kunochengeta vamwe vana kuita like ma housemaids and ivo vana vasati vapedza chikoro kana kuti vasati vasvika zera rekushanda 18 years and above. Kumwe kushanda kuri kuita vana kwakaita migwazo iya ivo yekuti vanofanira kunge outgrowers vachifanira kunge vachiendesa tii yavo kambani nenguva dzakati. Ivo vakaona zvavaomera dopa wanubozo mbutiwa na ae chimborofa ikuchikoro chimboenda kunobata time yatapiwa yekuti vandomita kuti tiyawo igone kuenda ikokoko.
Aiwa tinotenda zvikuru amai Yuba nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndinokuonesha ndafara zvikuru kuva nemukana uno kuti tibatsirane nekuti iri dambudziko hariri kuwanika muchipinge chete maitara jongakandini.
Manga vakateerera kuna amai Hillary Yuba vari National Child Labour Coordinator uye vachionawo nezvekuendeswa kwemasimba kuvanhukadzi kana kuti vatingati Women Empowerment Officer musangano re Progressive Teachers Union of Zimbabwe muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Makaterera kustudio 7 anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Tombo tarisa zvakabuda mumakwikwi eSoccer Star of the Year. Mutambi weFC Platinum Rodio Chinengetere ndiye akatora mukombe weSoccer Star of the Year. Ukuo murairidzi wake Norman Mapeza akatora mukombe weCoach of the Year. Vamwe vatambi veFC Platinum Farai Madananga na Kelvin Moyo vakapanisawo kupinda pavatambi gumi nemumwe mumakwikwi eSoccer Stars of the Year. Vamwe vatambi vakaita rombo rakanaka vanosanganisira Tatenda Tumba weHarare City na Lamek Namo weTriangle United. Varidzi vePembe Ruzive Ruzive na Norman Matemera ndipo vakatora mukombe wa referee of the year.
Tamuka ndakamuona yega jipambira yega nguva newe ndinokumbira amenokana paine pando kuzivira yega musikana daiwani daira zvigadzimuko waya demandi kwanira munete muneru chiva ndoro kupurira nigani zvamanipa ndinomutambira nigani uyu mukana ndotoushandisa nigani mama vangu ndotovazivisa asi vakandozviramba kana ndichinge ndabuda mama musandirambise
Kamboka nonakiza zvikuru kanobva kuna Kila T. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vaimbove mukuru weNational University of Science and Technology, Professor Phineas Makurane, vanoradzikwa kugwanda kumusha kwavo. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions roronga kuratidzira munyika yose. Mutambi weFC Platinum Rodio Chinengetere anotora mukombe weSoccer Star of the Year. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Anokuenekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.